Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri kubvumbi 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takarasa kuona kuti ichachitaiti imba yadonhaka, zviro zvese zvadonherwe imomo. Zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi kwakungowacha kwakunanika.
Vamwe vagari vekuchimanimani nekuchipinge vochema-chema nekushaya magwaro akakosha eupenyu mushure medutu mupengo idai.
Mwedzi waFebruary hatina kukwanisa kukampeina, vanhu vedu vachidzingirirwa, vachisungwa, vamwe vanga vakaiswa mumatirongo, vamwe vakanga vari mumakodzi, and makanga makadeployiwa masoja muBulawayo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume votaura nezvekukundwa musarudzo kwebato ravo kuCoventry Park muBulawayo neZANU PF. Vanhu vochema-chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemitengo yezvinhu munyika. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunozvitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekuchimanimani nekuchipinge vari kurudzira hurumende kuti iuye kuzovatoresa zvitupa, vachiti izvi zviri kuvakanganisa kuwana chikafu sezvo vamwe vevari kupa chikafu vari kuda kuti vaburitse zvitupa pakuvatambirisa chikafu zvichitevera mafashamo emvura nemhepo ecyclone Idai. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekuchimanimani vakaita samai sarudzai kubvenyika vanoti vari kutadza kutambira chikafu chiri kutambiriswa vanhu nehurumende nemamwe masangano ari kubatsira nechikafu nepamusana pekuti havana zvitupa. Amai kubvenyika vanoti vanhu vazhinji vakasara vasina mapepa anoita kuti vazivikanwe kuti ndivanani zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akaeredza zvinhu zvavo zvese zvinosanganisira zvitupa, chikafu, mbatya nezvipfuwo.
Takarasa kuona kuti ichachitaiti imba yadonhaka, zviro zvese zvadonherwe imomo. Zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi kwakungowacha kwakunanika.
Izvi zvakatsinhirwa navaHerbert Mapuka vekuchipinge.
Zvese izvozvo mapasipoti, mabirth certificate, zvitupa zvese zvakaenda zvekuti wakutozvida kutotanga futi panyuwa kuti wari, because zvese zvakaenda, hapana kugadzira kuti takamboita. Zvinhu zvakangoya unexpectedly zvikabva zvaenda zvese. Pamwe pacho kumukawa mumvura kudai mumba. Saka hapana neshiripo kana chinhu wani zvacho hapana. Hembisha dzokusanidzi pamwizi.
Vamapuka vanoti hurumende inofanira kuya kunzvimbo dzavagere nekukasika yopa vanhu pachena zvitupa nekukasika kuitira kuti vakwanise kuwana chikafu chiri kutambiriswa vanhu.
Dai vakwanisa chiro kutouya pano kutotosa vanhu zvitupa free, nekuti izvozvi zvimabridges mazhinji hakuna, uye futi mari dzekuti ende kwamutari kwacho hatina. Uye vamwe havashandi, vamwe vanoshanda. Saka kuti munhu wese akwanise kusvika kwamutare kotora zvitupa panotonetsa. Saka dai vakwanise kuye pano simapiri vanotaa vanhu zvikapu panapa, vainga kuti pano zvitupa free, kliniki iri pano tiri kurapwa, vaingouyawo dzimukawo matenda wehurumende votoresa vanhu zvinhu izvozvo. Ndokuzoita pano pezviri kupe hurumende kuti dai hurumende ibatsirwa neizvozvo.
Vamwe vanhu vanotiwo zvakanetsa kuviga hama dzavo dzakafa mumafashamu aya sezvo mapepa aya ainge asipo, asi hurumende yakatenda kuti pane dambudziko ikavimbisa kuti ichatumira vanhu vekwamudzviti kuti vashande vari kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai, mumwe wemasabhuku emuchimanimani uye vachimirira bhuku rekwamanzou kunzvimbo yeskyline muchimanimani vachaus manzou vanoti dai hurumende yaendesera vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara, kupiwa kwechikafu kuvanhu kwotungamirirwa nemasabhuku sezvo vachiti masabhuku ndiwo anoziva vanhu vaanogara navo, pane kuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaungane panzvimbo imwe chete.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo paeria paya. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paiyani payo, totopana nevillage yangu. Because sabu kumina umono zeva nwake.
Gurukota rinona nezwe magareva nu Dr. Sekai Nzenza vauza Studio 7 kutikuendesa chikafu kune dzimwe nzvimbo. Kwange kuchinesa asi zvave nani sezvo nzvimbo dzakawanda dzave kufambika sezvo mauto ari kugadzira mazambuko. Ndaka mirira Studio 7 kuchimani mani Jini Thomas Chiripasi.
Bato remDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rakatambira zvinyunyuto zvakawanda zvinechekuita nesarudzo yarakakundwa neZANU-PF kuCoventry Park muguta reBulawayo mukupera kwesvondo uye richatora matano kugadzirisa mosho dzakakonzera kuti rikundwe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti chikuru chakasimudzwa muzvinyunyuto izvi kukundwa kwebato ravo mudunhu ragara richihwinwa sarudzo neMDC, izvo vanoti vatsigiri vavo vakawanda vanoti zvinhu zvisingafanirwe kudzokororwa. Asi vaMafume vanotiwo zvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kukundikana kwebato ravo kutsvaga rutsigiro kudunhu iri nekuda kwekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwaitwa nhengo dzavo nemapurisa zvakakanganisawo zvinhu. Vanotiwo zvimwe zvakaita kuti vasabudirire kutengwa kwemavhoti kuburikidza nekupiwa kwechikafu kuvanhu pamwe nenyaya yekuti vakawanda havana hanya nekuvhota pasarudzo dzeby-election nepfungwa yekungoti mapato anopikisa anokundwa neZANU-PF. Bato reMDC rakawanikwa rine vanhu vaviri vaikwikwidza izvo zvakawedzera kukundwa kwaro nevaimirira ZANU-PF vaKidwo Mujuru. Katinzwe hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMafume.
Hongu pane zvakaresheka paelection iri nenyaya yemadouble candidates. Asi tiri kuti vanhu ngatitarisei environment mamire yanga yakaita. Mwedzi waFebruary hatina kukwanisa kukampeina vanhu vedu vachidzingirirwa, vachisungwa, vamwe vanga vakaiswa mumatirongo, vamwe vakanga vari mumacourts. And makanga makadeploy wa masoja muBulawayo sanga sati zvamboitiwa kubva kunguva yeGukura Hund achizima vanhu vachitsvaga vanhu kuti vari kupi nemapurisa zvisina kana tsitsi nevamwe vanga vachirohwa. Saka takaona pane environment iyoyo nekudirwa kwaitwa maraisi nemari navice president zvinhu zvakataurwa naKenel Dube vachitaura kuti aiwa isusu tiri kudira mari tichitenga nenyaya yekuti mabuy elections agara asingauyi mavoters mazhinji nekuti vanhu vanoona seasingachinji zvizhinji panyaya dzematongerwo enyika. Saka tatarisa ugwaro ihwohwo tikatarisa mamiriro anga akaita nyika tikaona kuti pane kuda kudzidzisana kunenge kuchida kuita zvidzidzo zvatofanirwa kutora sebato panyaya yakadai.
Asika vaMafume, nyaya hombe iri kuchemwa nevamwe inyaya yekuti bato renyu rakadzokorora zvakare dambudziko rakambosangana naro musarudzo dzapfuura rekuita makandidheti maviri munzvimbo imwe chete.
Iyoyo inhoroondo yatoda kugadzirisa ende iri kuzogadziriswa. Tiri kuita renewal, tiri kugadzirisa separati, tiri kuita congress yatiri kuisa maoffice bearers matsva achigadzira madepartments edu. Tiri kuda kumeka sure kuti tichange tasunga neutare department remaelections. Tichange tarisunga kuti zvisaitika zvakare izvozvo zvokuti makandidheti anoenda ari vaviri vaviri kana vatatu vatatu. Zvinhu zvakabuda muelection iyi zvinhu zvatofangwa kuti tichibuda mucongress hazvifanirwi kuzoitika futi. Ani nani achange ari kudepartment remaelection nekudepartment reorganizing vanofangwa kumeka sure kuti pakuita makandidheti ngatisamboendisa maviri nekuti chiripo ripo ndechekuti vheki kana tazotaura kuti uyu ngaachibviswa vheki inoramba kubvisa. ZANU ikataura kuti nhenge ngaachibviswa vanomubvisa mangwana makuseni, asi MDC ikataura vanonyepedzera kuzungaira kusaziva tsamba dzatinenge tanyora voramba vane makandidheti akawanda.
Ko panyaya yemhirizhonga iri kuitika iyi vaMafume mugadziriro yecongress hazvisi zvimwe here zvinozoita kuti vanhu vanofananga vachivhoterawo bato renyu vaore mwoyo?
Makongresi ataita sebato tinotenda vashandi vemubato redu kuti hapana kana munhu wana arasikirwa neupenyu, hapana kana propati yakuvadzwa zvikuru, hapana kana munhu akuarisisa. Yesi pane nyaya dzaitika mumatunhu matatu kana mana kuchitungwiza dziri kutariswa nebato redu re security kuti tione kuti chii chaitika kana pane munhu webato akonzera mbirizho ngai tichange tichitora zvirango.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti rine mazano arinoda kuti komiti yeparamende inoona nezvedzidzo ise mubumbiro remitemo. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti kunyange hazvo vaine zvichemo zvinosanganisira mari shoma dzinotambiriswa varayiridzi nekusabatwa zvakanaka kwevadzidzisi, zvimwe zvezvichemo zvavo hazvidi mari asi mitemo inofanira kutevedzerwa nehurumende kuti vana vawane dzidzo yakanaka. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Vanhu vakagara pasi pemuti chero pakanga pachinakidza sei hapanganzi pachikoro. Panofanira kunge paine zviripo kunzi chikoro. Ndochichemo chedu chekutanga kuti kwaro rekuvandudza mutemo wezvikoro muZimbabwe. Ngarugadzire kuti chatinoti chikoro muZimbabwe chinofanira kunge chine chii, chine magetsi, chine mvura, chine chii, zvive mugwaro iroro. Zvozoita kuti senyika tiunganidze mari muhomwe yatinoda yeEducation Equalization Fund kuti tiunganidze mari iyoyo tigadzirise zvikoro zvisiri kukwana pamastandard zvisimukire.
Zvichemo zvenyu izvi zviri kuda mari. Zvino munoona sekuti hurumende ingakwanisa here kugadzirisa zvichemo izvi ivo vachitadza kupai mari dzamuri kuda?
Nyaya yatinayo muZimbabwe mari inomwe yakawandisa asi mapriority ndo akashata. Ende chakanakira pagwaro iri tirikutarisa nyaya yemutemo. Mutemo unogadzirwa kuti usete mabenchmarks ekuti tizopinda kuti kumberi kwatinoenda mari dzichiunganidzwa mutemo uri kumboti chii. Saka tikuti mutemo ngautange watipa hwaro yekuti tiri kuwirirana sevana veZimbabwe kuti mwana wese ngaawane mukana wekuwana dzidzo yakanaka zvisinei nemutakazvarirwa kupi, zvinoenderana neconstitution yedu inorambidza discrimination. Saka ngatitangei tagadzira mutemo ipapo tozoita dzimwe hondo dzekunetserana mari, asi mutemo wedu uchitaura kuti hazvitendegwe kuti mwana asina mari atadze kuwana dzidzo nekuti ashayiwa mari muhomwe mari.
Zvimwe zvichemo zvamuinazvo ndezvipi?
Tirikutarisa nyaya yesefiti yevadzidzisi nevadzidzi muzvikoro. Tinoona zvakaitika kwaMutare kuManikaland recently zvecycloni. Gwaro redu redzidzo harina zvarinotaura nenyaya yedisaster management kuti tingaitei sevadzidzisi nevadzidzi kana tichisangana nezvakaita satakasangana nawo. Zvane climate changes zvicharamba zvichidzokorodzeka. Tiri kuti hurumende ngaiincorporate mapolisi makers edu ngaazviincorporate izvozvo zvigare zviri mumutemo kuti zvinoita sei. Tichitarisa sefiti wekumapolitical parties vanoponda vanhu, kuuraya vanhu mumaschools vachipesewa maagenda avo. Tikopewo zvinoti pakune dzimwe nyika kuti gwaro reeducation ragara rarambidza mapolitical parties kuti asapinde muzvikoro.
Avo vanga vari mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare vari kuhwedza naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald rine nyaya yekuti bhanga guru rinokweretesa nyika mari pasi rose reWorld Bank richange richishanda nekanzuro yeHarare kuti rione nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere checholera muZimbabwe. Izvi zvakabuda mumusangano wekomiti inoona nezvemamiriro ekunze yeEnvironmental Management Committee yekanzuro yeHarare. Ongororo iyi ichatarisa zvinhu zvakaita semvura, masiweji nezvimwe zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi. Urongwa uhu hunoda kunyatsoburisa pachena kuti chii chaizvo chiri kupa kuti kolera irambe ichitapuriranwa muguta reHarare. Totarisa zviri mubepanhau reChronicle rine nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una zvikuru nenyaya yekuwedzerwa kwemitengo yezvinhu zvekudya kusanganisira furawa, shuga, mafuta ekubikisa, nyama nezvimwe. Bepanhau iri rinoti vezvitoro vakawanda vakawedzera mitengo yezvinhu nezvikamo zviri pakati pemakumi maviri nemashanu kubva muzana 25% kusvika pazvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75%. 2 liters yemafuta ekubikisa inonzi yakwidzwa kubva pa RTGS $7.50 kusvika pa RTGS $14. Makirogram maviri ehuku akwira kubva pa RTGS $11 kusvika pa RTGS $16. 10 kg yehupfu yakwira kubva pa RTGS $6 kusvika pa RTGS $8.15. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau reZim Online, iro rinenge riri padandemutande reinternet. Bepa nhau iri rine nyaya yekuti kambani yemagetsi yeZESA Holdings yaisa chikumbiro kuZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA kuti ibvumidzwe kuwedzera magetsi nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Mukuru weZESA Holdings vaPatrick Chivaura vanoti kuwedzera magetsi kunobatsira kambani yavo sezvo mitengo yezvavanoshandisa kugaya magetsi yakawedzera zvinosanganisa mitengo yemarasha nedhiziri. ZESA yakamboedza kuda kuwedzera mutengo nezvikamu makumi mana nemapfumbamwe kubva muzana muna 2016, asi ZERA yakatsika madziro ichiti zvaizoomesera vanhuwo zvavo. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haani ini Studio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Hey, kuzeva shamarari vestudio 7. Ndini Hilary Kwenenzi Rupolokwani. Ainini ndinodo kumbopingura mashoko ataurwa nemumiriri weChipinge South. Iwo mashoko iwayo ngaamatsine pasi, ngaatsine mate pasi, imbwa dzinongi, nekuda kwekuti iye anotaura zvaano zvaasingazivi. Iyoyi nhau iyi ndakaita kutofonerwawo kuchinzi matiraka haasi kuburutsa ari kubva kupi. Kubva kwaanobva obva adzokera kwaane ane zvinhu achiazivi kuti rubatsiro rwakauya kuti ribatsira vanhu kuchimani mani.
Masera sevatetenyuro vechirongwa chestudio 7 tinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi nekutizivisa zvese zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu. Tinobva kubatsana nekurwadziwa zvakanyanyisa neavo vanozvipire zvanopiesa. Hapana pavanobuda vachitaura kana kubvuma kutadza kwavo. Zvese zvavanobuda vachitaura vanenge vachiti ndiwo vanomhanya kunotanga kusvika panzvimbo. Hativambe ndiwo vanomhanya kunosvika panzvimbo kunoba nekuduta. Vakutora advantage yekusvipika kuriita vanhu, votuma masoja avo iye zvinezvi tichazokana zvese zvapera tichazotanga kuzvionekwa nhumbi dzotsagwana baba vacho oshaika iyo masoja aivadzokera kudziba dzavo nevakadzi vavo. Zvedwei Zanu PF itaiwo mwoyo munyoro, itaiwo mudo nevanhu, itaiwo vanhu pamwoyo wenyu.
Ndinokukwazisa vabati vestudio 7 nyanya mukoma wangu, ndinokutendai nekukusimbisai nepfenyuro yenyu. Kuti nepfenyuro yenyu tinoteerera chose, inotereererwa kumativi mana ese. Ndinoda kutenda nechirongwa chenyu chamunotipa nemusi wesande. Kuna pasta vamakanga muinavo mukati mechirongwa, mukati metsamba yakanyorwa muna Revelation yechikara, pakutsanangura kwavakaita kune kusiyana zvishoma nekuzivawo kwatinoitwa Seventh Day Adventist SDA. Tinoshuvira kuti mugone kubatwa nemapasita edu, vagone kupindawo mukati mechirongwa, vagone kutsananguravo nemaziviro avanoita. Ndinokutendai chose kana mukapinza nhau iyi mudariro kuti vagone kupatsanira nekuti nepfenyuro iyi inoteererwa nevazhinji vanonamata nevasinganamati. Chataurwa panepfenyuro iyi zvinhu zvinoteerereka zvekuti zvinogona kutibatsira mukati mekunamata. Ndisingadi hangu kupedza nguva, zita ndini trati zvipinda ndichibva pagokwe pamutumutema apa. Pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa. Zvitsaiwo rekodhi yangu iyi kuvateereri. Bye bye.
Makadi iko vatepenyuri vestudio 7. Ini ndine kwa Balen Garwi. Iri kuno ma South Africa. Inobatikana zvakanyanya nenhaya ndanzwa yamatepenyura maererano nekutakurwa kwechikafu chidzokera chisina kuzoturwa panzvimbo yachiri kufanira kuenda. Inondirwadza zvakanyanya ngechekuti icho chikafu chachona chinenge chichienda kuna ani, ko ivo vari kubatsira vachiti vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko, chii chavari kuita mushure meribatsiro ravaisa panyika? Zvinondipa kurwadzikana zvakanyanya kuti ndinofunga kuti dai vatorega zvavo kubatsira vanobatsira vachiita kubatsira vari mudambudziko, nekuti zvinhu zvakona hazvisi kusvika on the ground. Tatenda isitireyo kune vanokodzere kunzwa nhau iyi, zvikuru sei vari mubato rezvanopiyeko.
Hey, makadini pastudio 7? Isu tinotamba hedu, tinotenda ngebasa ramunoita kutizivisawo mashoko anoitika kumusha. Isu tiri kuno kusouth africa, tinokumbira kuti basa remuri kuita guru chaizvo. Musviko kunana Muchangwa kuya nekunana Magwaha, nekuti hapana mashoko etinonga teizwa, tinoazwa kubudikidza ndimwe. Saka mungasvika kunana Magwaha kwaMuchangwa kuenda kukopa kudaro mwaitizisa mashoko. Tinotenda, rambai mwakadaro mwakashinga, ngoti zvinoda kushinga zvinhu zvacho. Tatenda hangu, ndinodaro.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAlgeria vaAbdelaziz Bouteflika vanoti vari kuzosiya basa musi wa28 mwedzi uno panopera temu yavo. Hofisi yavo yaburitsa mashoko kuburikidza nenhepfenyuro yeAPS ichiti vaBouteflika vachaona kuti vasiya zvinhu zvakagadzikana munyika vasati vaenda pamuchikandigere. Vanhu vemunyika iyi vange vachiratidzira kuti vasiye basa uye vakatanga kutungamira nyika iyi muna 1999. America gore rino inonzi iri kutarisira kutambira vapoteri vashoma-shoma kubva muna 1980 apo yakadzika mutemo wevapoteri weRefugee Act. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati vanoda kuti kuuye vapoteri zviuru makumi matatu chete. Vapoteri vakawanda vari kubva kuDRC vachiteverwa nevekuBurma nekuUkraine. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, tiri kutarisa kunetsana kuripo pakati pemuchuchisi mukuru wenyika vaBill Barr nebato rinopikisa remaDemocrats panyaya yekupiwa kudare reCongress gwaro rakanyorwa navaRobert Mueller raiongorora mhosva yaipomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekudyidzana neRussia munguva yesarudzo. Vabva vakati vaMueller vainge vachendura vaTrump panyaya iyi, asi vakati havana kunge vataura nezvekuti vaTrump vakavhiringidza here kuferefetwa kwenyaya iyi. Asi vemaDemocrats vari kuti vanotenda vaona saThomas nekudaro vanoda kupiwa gwaro racho. Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo yeHouse Judiciary Committee vaGerald Nadler vanoti vachaendesa vabva kumatare vakasavapa gwaro ravaMueller nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEsau Mavindidze vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Panyaya iyi ndoona sokuti ripoti inofanirwa kubudiswa kuti vanhu vavone, but pane kaviri zvakataurwa naAttorney General zvokuti panokwanisa kuva nezvimwe zvinesecurity yanounge vachida kuchengetedza. Saka vachabvisa izvozvo kuti vazopa ripoti iri redacted yakakavhokavhwa zvimwe zvaasingadi kuona. So pari zvino ndo zvaari kutaura, asi vari kukwidzana nguva yacho zvokuti namaDemocrats vari kuda kuti ribude immediately, vari kuda nguva yakati izvo ndizvo hazvo. Asi chiri paka ndechekuti maDemocrats ari kuti nyaya yokuti munhu ari exonerated iwo president awa inokwanisa kuva iyo hayo kuti vakakonda vakahana kuita konde nerussia asi pane nyaya zvinogona kuva zvakaita kuinterrupta mafambiro aiita nyaya nokuti vakataura zvimwe zvisiri zvechokwadi. Saka ndonyaya yayo kuti mademokrasi ari kuda kusungirira kuti ripoti ibude and kuti attorney general aende pamberi pesangano recongress kuti vamunyatsokumubvunzisisa ari amba oda kuti vagoona kuti pane chokwadi here panyaya yekuti president hapana mhosva yaakapara.
Asi tichitarisa nhoroondo yenyika yeamerica pane zvakamboitwawo munguva yapfuura, munoona madhemokrats vachibudirira here kuti vava negwaro here?
Gwaro I think gwaro richabuda pana maitiro azvo. Even president vakati vari kuda gwaro kuti ribude pane chibvumirano. Madhemokrats namarepublicans I think hapana ari kuramba kuti gwaro risabudiswa, but panguva apapa ndoti pane nyaya. But uchitarisazve sure unoona kuti congress ine simba rokuita izvozvo kuti vadhimande magwaro akadaro abudise pachena.
VaIsau Mavindidze vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vanga vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Iko zvino tochienda kuchirongwa chemimhanzi, apo tiri kukura nevaimbi vakaimba nziyo dzedu tumupengo idai. Nhasi tina mukoma Gift Mahlupeka vakaimba kambo kanonzi Cyclone Idai.
Mani mani no chema, Jehova marita padara. Nyangwe chipinge no chema, Jehova marita padara. Waka uya duturi na fura, Yoku paraza misha yedu. Waka uya duturi na fura, Yoku paraza zikubo. Yoku uya dutura ishkisa, Yoku paraza hamazedu. Hamazaka parara varumewe, Vanu kuparara semuka, chino zaka pera varumewe. Semazuwa ano, mari pindirai pakadai, ishe pindirai wo pakadai. Matibaya pamori, mefumori norwaza, amata bai
wo. Marwazo aga chumba mwe wangu, mshumi nyekungi cyclone idai ya itika. Ndio akandituma nekuti takarasikirwa kunyange nehama dzepedyo pedyo chaizvo nevamwe vanhu vekuziva dzimba dzataiziva dzakayapura tichiona nemamwe mafeatures anosanganisira ana brighter vehicles mafeatures aiita kuti timanimani tedu tive nechinhu chinodana vanhu even matorisi zvese izvozvo kusanganisira kunyanya zvakare hama pedyo ndakashakirwa nasisi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakatorwa panguva imwe chete. So zvimwe zvinhu zvakandirwadza.
Vakatorwa vari panzvimbo ipi chaiyo?
Vanga vari pakopa, vanga vari pakopa panozwa madhomeni tata, ndo pavaishandira vari. Saka vakauya diki mupengo rakabva rangovatora kusvira ipapo. Avaka vakatika tovashaya actually nanhasi tiri kuvatsvaga. Tarumboenda tikaita 2-3 days tichivatsvaga, svika nanhasi tiri kuvatsvaga.
Totarisawo iko kambo kamakaimba aka, kari kutambirwawo sei?
Ndiri kutoshamisika nekuti ndosinga ndikurisika makozi nema meseji from all over the world. Vanhu vazhinji vari kubatwa nekambo and vari kushunhwa mavari kuti vadonatewo towards mavictims aya nekuda kwekambo ikoko, nekuti ndinonyatsokutsanangura mukambo zvakaitika. Ndozosvika futi pane imwe pati yandozokumira kuti daita pasiro vakamavictims. Saka vanhu vazhinji vakainzwa vari kuresponda vakanyanyiso zvaisanamboona sinanisaexpect inyange ndamboitawo mamwe masongs mashure vadisana yandisvisa neresponda yake overwhelming
inodapo kurara nechekupoga
nako kambo cyclone idai kubva kuna gift mashupeka atapata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu tokusiya mina standiki lemhlanga munaudze isindebele.
Soko hizika tisenda.